nyeru akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 6/10/2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe ine chibage chakakwana nemuraudzo. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinonyorera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemamwe mapazi ehurumende tsamba kuti vasaise mari dzebvunzo pachikero chedhora rekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti nyika ine chibage chakakwana pachitosara mamwe matani anodarika zana rezviuru kana kuti 100,000 tons. Vachinyora mubepanhau reSunday Mail, vaMnangagwa vakati nyika inoda chibage matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri asi yakakohwa miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. Vanoti havo matura magara mune mamwe matani zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 tons. VaMnangagwa vanoti vari kudawo kuti varimi vawedzerwe mari yokutengesa chibage kuGMB uye vakati varimi vasina kupiwa nehurumende vave kukwanisa kutengesa chibage kune vamwe vanhu chero vatanga vapiwa mvumo neGrain Marketing Board. Hurumende svondo rapera yaimbenge yati vasori mapurisa nemauto vaone kuti varimi vose vaendesa chibage kuGMB. Kunyangwe vaMnangagwa vari kuti nyika ine chibage chakakwana, sangano reUnited Nations reWorld Food Programme rinoti vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matatu kana kuti 5.3 million vakatarisana nenzara muZimbabwe zvawedzerwawo nekudhura kwemitengo yezvinhu negoho risina kumira zvakanaka. Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga kuti tinzwe maonero avo.
Zvino tinoteira Zulu nepamusana pekuti tinenge tichida kunyanya kurilaya nemaprofessional assessments akafanana neZimvac kana kuti neripoti inenge ichipuhwa nemasangano akaita kunge vana WFP. Ivavo vanokwanisa kutipa accurate information. Asi generally speaking, tiri kufunga kuti munyika mungadaro muine deficit because season yanga isina kumira zvakanaka.
Kana muchiti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka, mungatsanangura here ipapo zvanga zvichifamba sei panyaya yemvura nezvimwe?
Chakaitika ndechekuti chekutanga mvura yakanonoka kunaya, vanhu kwakurasikirwa nemwaka. Then pakazonouya mvura yacho kubva yanyanyisa kuwandisa kuita mutorododo isingape vanhu zvekare nguva yekushanda. Then kubva pazoita inenge kadrought zvekare. Saka unoona kuti takaexperienza lateness, kunonoka kwemwaka, poita uine drought wowanda mvura at the same time. Saka wakakonfuza vazhinji vakanga vakarima. Uyezve ukatotarisa mvura iyi yakazotoda kutonaya futi, chibage chevanhu chaoma zvekuti yakanga yaane dhenja yekutoita kuti kukohwa kwainetsa inooresa zvinhu. Saka it was a bad year from every angle.
Ko tikatarisawo nyaya yehondo yekuUkraine iri kurwiswa neRussia, zviri kukanganisawo sei nyaya dzekuwanikwa kwechibage muZimbabwe nepasi rino?
Pasi rese, I'm not so sure. Zimbabwe chandinoziva for sure yanga ichinyanya kudependa kuna na Ukraine more on wheat than on grain. Saka kunze kwekunge grain iyi yaipinda kuna na WFP, of course tinogona kuaffectwa in that way. Asi zvizhinji chatiri kuona ndicho chekuti munomu tiri kutarisira kuti deno kuri kuti season kana kuti vanhu vanga vaine madiridziro yaigona kunobatsiridza. Asi unochizoona kuti vanenge vaine madiridziro havape priority kuti kunyaya dzechibage, nekuti chibage chinenge chisina mutengo wakanaka pamarket. Saka vanoenda kuorima zvinhu zvakadai sana fodya nezvimwe zvakadaro zvinovapa mani. Ndo zvimwe zviri kukonzera kuti tiite deficit, even if kukaita sekunge kune mwaka unenge uri nani, chibaga hachisi kumhanyirwa nevanhu nekuti hachina profit.
Nyanzvi munyaya dzechikafu, uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti rakanyorera tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kukanzuru inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC kubazi rezvedzidzo kugurukota rezvemari vamutuli Ncube richikumbira kuti hurumende idzikise mari dzekunyora bvunzo. Svondo rapera, hurumende yakazivisa kuti mari dzokunyora bvunzo dzinenge dzoiswa pachikero chemari yekuAmerica inenge ichitengwa kana kutengeswa mari yemunyika mumabhanga kana kuti bank rate. Mutauriri weZimsec, Muzvare Nicky Dlamini, vakaudza Studio 7 kuti vabereki havabhadhare mari idzi nemadhora ekuAmerica asi enyika emunyika. Hurumende inozobhadharawo chimwe chikamu. Asi mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vanoti mari yakataurwa nehurumende yakawandisa zvokuti vabereki vazhinji vachatadza kuiwana, zvikuru sei munguva pfupi yakataurwa nehurumende. Dr. Joe vati kunyange hazvo vasati vagamuchira minduro, vane tarisiro yekuti hurumende ichanzwisisa kuti hazvina zvazvinobatsira kuomesera vabereki nevana vechikoro. Ngati nzwe hurukuro yataita navo.
Sesangano ravarairidzi takanyorera tsamba ZIMSEC pamwe chete neLine Ministry Ministry of Primary and Secondary Education pamwe chete na Minister weFinance because ndiye unoona kuti ZIMSEC yafandiwa kubva government kuti mari dzamazamanishin dzakachajwa neZimsec hadzikwanisi navabereki vakawanda pamwe chete even namaworkers mamwe akaita savarairidzi nokuti tahwerengedza zvese kunyangwe tikatora vanoti hurumende inoda kubatsira mapublic schools tiri kuona kuti my exam fees pa all level zvikuru sei mwana anonyora 12 subjects anosvika iyo ku 102,000 RTGS. Imari yakawanda yekuti kana even pakotoro mari yomurairidzi haikwanisi kusvika kwakadaro. Zvinoti tarisa vabereki vakawanda vasingashandi. Zvazvinongoreva ndezvekuti kana mari iyoyo ikaramba iri mari iripo, vana vakawanda tichaona vachitadza kunyora mazamanishin. Zvatinoziva zvekare kuti kubva gore ra2017 vana vakawanda vanoratidza kuti vakutadza kunyora bvunzo dzeolevel nekuti pane kudonha kubva vana vanopfuura 332,000 kusvika 240,000 muna 2021. Saka tikaramba tine mari yakakurisa vana vakawandawo vachatadza kuregister kuti vanyore bvunzo dzeolevel.
Tsamba dzamakanyora dzati dzapindurwa here? Kana dzisati dzapindurwa, mune tarisiro yakadini, Dr. Joe?
Tsamba dzatakanyora hadzisati dzapindurwa, asi tinofunga kuti iro vhiki rino ratanga tichange tichiwana minduro kuti tione kuti pangawanikwa chingabatsira vana vakawanda vemuZimbabwe kuti vakwanise kunyora zvikuru sei bvunzo dzeo level, nokuti ndo pane masubjects anodhura zvikuru kwazvo, nokuti hurumende inenge ichinobatsira pa 7 subjects zvakaipapo. Vanhu vanenge vachibhadhara equivalent of $12 pa subject, asi tikazviona kuti vana vanoita ma 12 subjects iyo yokungonyora 5 oga zvavo achiita $24 multiplied by 5, tinoona kuti zvinosvika $120, inova mari yakawanda zvikuru kwazvo. Uye tikaona kuti by July iyo rate ye 1 USA inenge yapfuura kuma 500, tinoona kuti chigadza pasi mimba yomusikana, vana vakawanda vanozotadza kunyora bvunzo. Saka tichamirira kuti tione kuti tsamba dzatakanyora idzi dzichapindurwa zvakadini. Takanyora futi neimwe tsamba yakaenda kune mukuru wenyika, zvinoreva president vamunangagwa. Saka matsamba atakanyora i4 kuinda kuzimuseki, kuinda kuline ministry, kuna minister wefinance napresident wenyika, tichida kuti tiapile kuti vana vatinodzidzisa vakwanise kunyora bvunzo dzavo zvikuru sei pao level, nokuti ndo pakanyanyisa kushata pana masubjects akawandisa. Tinongofunga kuti kana nyika ichida vana vayo uyezve ichida kurudzira upenyu hwenyika mune ramangwana, pachawanikwa danho rokuona kuti vana vabatsirwa kuti vanyore bvunzo dzavo dzeo level zvisina zvigozhero zvingavapo nemazamanishini anodhura zvakanyanyisa aya.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Zvichakadaro, vanobatsira vamwe vana vechikoro nekuvabhadharira mari yedzidzo muzvinafundo Elliot Masocha vanoti havaoni hurumende ichidududza kubva pane zvayakataura izvi. Tabata muzvinafundo Masocha, tikatanga nekuvabvunza kuti sei hurumende ichirega kungoti vana vechikoro vanyore bvunzo pachena.
Zvinenge zvakati wandei, nokuti vateereri ngatinzwisise kuti hurumende kuti inge ichipa mumwe munhu chimwe chunhu kana seexam fee inenge yatotora kuna vamwe vanhu, kunyanya vaya vaya vanosevenza, ndokwainotora mateksi aya. Zvinovasevenzi kana vari vashoma zvekare, vanhu vari kupinda munyika nezvinhu zvavanenge vatenga kunze zvinozochajwa customs duty yavari vashoma zvekare inenge isina mari. Saka kuti chese chinopiwa vanhu nehurumende chinenge chatotorerwa vamwe vanhu nehurumende, nokuti ndo mafambisirwo anoitwa hurumende kuti hai ine zvinhu zvishoma zvinogadzira mari kwairi vanhu vanosevenza, kunyanya ndo vanobatirwa mateksi. Saka handioni kuti kuna vanhu vakawanda chaizvo muZimbabwe vangabatirwa mateksi vanosevenza, nekuti mabasa hakuna. Saka zvinotinetsei ipapa kuti hurumende iuye nemari yokuti inyorese munhu wese pasina kubhadhara kana sendi zvaro. Kana zvikadero zvinogona kunge zvakunojaidza vamwe vanhu kuti vangofunga kuti aiwa kana tasvika pakati pamwe hurumende ichatibetsera. Varungu vanowanza vati ivoko unofanira kunge uine skin in the game, kuti paunobetserwa iwewe vane chikamu chaunoisavo ipapo paunobetserwa ipapo, kuti unzwe kuti zvinorwadza sei, kana kuti tikati isu kuti zvine uremu hupi kurera mwana kana kudzidzisa mwana. Saka ngatitatarisira kuti hurumende ingabva yabhadhara exam fee yose. Tinokurudzira hedu kuti hurumende idero kana zvichikwanisika iplane kuti makore anotevera vana ngavanyorewo bvunzo mahara vatarise veikoko.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Gweta uye vaimbo vachipanga mazano chemutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangirai panguva yehurumende yomubatanidzwa uye vari nyanzvi munyaya dzezvemutemo Dr. Alex Magaisa vakashaya nezuro vari kuBritain. Dr. Magaisa vanonzi vange vachirwara nechirwere chemoyo. VaMagaisa vaigara vachitaura nekunyora zvakanyanya mumapepanhau nenhepfenyuro dzakasiyana-siyana kusanganisira muzvirongwa zvizhinji zveStudio 7. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti vakadzidza zvakawanda kubva kuna Dr. Magaisa vachiti Dr. Magaisa vakanga vari munhu ari nyore kushanda nekutaura naye. Vati Dr. Magaisa vacharangarirwa zvikuru pamusoro pebasa ravakaita mukunyora nekupindudzwa kwemutemo nebumbiro remutemo muZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezverufu urwu.
Inosirisa chaizvo yokushayikwa kwaDr. Magaisa and the semagweta kuZimbabwe. Zvinhu zvatingati it's a great loss. VaMagaisa vanga vari lecture vaidzidzisa ku UK vari ku University of Kent law school kwavaidzidzisa mutemo and munhu aibatsira masangano akawanda kuZimbabwe nyaya dzekugadzirisa mitemo nenyaya dzekuumbiridza yatingati masangano anoona nekubatsira vanhu ngati human rights organizations.
VaMasie, Dr. Magaisa vanga vari munhu akadini?
Munhu anga akasununguka chaizvo nyangwe kutambira runare uchida kufunzawo zvinhu maeraro nemutemo kana kuti maeraro nekugadzirisawo zvimwe zvinhu zvatingati strengthening pachirungu my institutions. Inini ndino remember ndichiva umwe wemaparticipants panels aitaurwa nenyaya dzema human rights muZimbabwe and ndaive ndiri munhu aitobenefita a lot sevamwewo vatinoziva from his wisdom in terms of his knowledge how to deal nezvinhu zvakawanda maererano nenyaya dzemutemo. Saka kushayika kwavo it's a great loss not only kuyunivhesiti yavo yavaidzidzisa but it's a great loss kuZimbabwe in general. And ndingataura pamusoro pekuti munhu aivewo zvakare angari very actively involved pakugadzirisa constitution yedu yatinayo muZimbabwe and vaipa atingati technical advice maererano nekunyorwa kwayo nezvimwewo zvakawandawanda pamusoro pazvo. Saka munhu atingati kushayika kwavo it's a very great loss kuZimbabwe.
Kana makatarisa mabasa avakaita munoona sekuti chavacharangarirwa cho zvikuru hachii?
Ndinoona senge kunyora kubatsira kwavakaita kunyora bumbiro remutemo kuZimbabwe chinhu chandingati vanogona kurangarirwa nacho chakakosha. Uyezve munhu akasevhawo muofisi ya Prime Minister vaMorgan Tsvangirai vachiri vapenyu between 2012 na 2013 and mabasa awo mabasa anonyatsokuoneka panguva pfupi pfupi iyoyo yavakasevha. And kuUK munhu aitozikangwa chaizvo panyaya dzemutemo saka ndingati mabasa awo segweta mabasa achave achirangarirwa nangwe vashaika kudaro and mabasa awo achangoramba achingoshandiswawo nevamwe because munhu ainyora zvinhu zvemaererano nemutemo atingati maanalysis emutemo and munhu aidzidzisa vanhu zvemutemo and zvimwe zvinhu zvavainyora zvinhu zvokuti nangwe vana vechikoro kana valegal analysts even magweta ari kushandisa nyangwe nhasi.
Abo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas munomo America neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya yekuti nhengo yeZANU PF vaSibeth Msengezi avo vakaenda kumatare vachiti mutungamiri webato reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo kuva mutungamiri webato iri. Vayambira kuti kurwisana kwezvikwata zviri muZANU PF pamwe chete nekusafara kwevanhu zvichakonzera kuti vanhu vazhinji mubato iri vavhotere bato rinopikisa musarudzo dzegore rinouya. MuNewsday makare mune imwe nyaya yekuti tsvakiridzo yakaitwa muBulawayo, Harare, Mutare neGweru neMasvingo nesangano reZimbabwe Coalition for Debt and Development kana kuti ZIMCOD inoratidza kuti veruzhinji muZimbabwe havasi kufara neurongwa hunoda kuitwa nehurumende hwekupa imwe mari kune vanhu vakamborwa hondo yerusununguko kana kuti mawar veterans, avo vanonzi vave kupfuura zviuru zana nemakumi matanhatu kana kuti 160,000, asi pavakambopiwa mari muna 1997 vakange vari zviuru makumi matatu nezvina chete 34,000. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga kuburikidza nemashoko amunotitumira.
Hallo paStudio 7, makadiniko isu tinofara. Tiri kuye paStudio 7, tiri kutine zvichimo zvedu zvitiri kuchema techiti. Mamunangagwa wee, tarwadziwa. Tisunungurei vamunangagwa. Mumbobve pamboende padipo, mumbopindawo mwete wendu unofamba wakaita sei. Unofamba nebhora renyika yakaita sei. Tatambura vana veZimbabwe. Nzara zvinhu tinozviona mumashopu asi chekutenga ndichahapana. Hatina kana sendi. Saka tiungoti kwemuri chimbosudurikai pambopindawo muti unoti unonga ichitonga sei. Imi munoti makatemerwe zvirango ndozviri kuita kuti tifenge nzara kudai here? Ingawo ndine madhaimondi edu munyika, ingawo ndine zvese maminerals ese akazara muno, chiri kukonesa pachinyi? Inini hangu ndiri kuti dai mambosuduruka. Mwazviita mukaerengawo tsamba yangu ino ndingafara. Ndiripo kwabochapo
paStudio 7. Makadini henyu vashamarari mose, tichingokumbira kuti motiudzirewo ivo vanonzi vamunangagwa navachiwenga kuti upfumi hwavava nahwo nokuda kwenyika yeZimbabwe ngavaite vachirangarira kuti vachazopfuurawo panyika ino nguva yavo ichakwanawo, yava mugabe yakakwana. Saka ngavarege kuramba vachiuraya vanhu nokutsusa ropa vachiti mangwana vomuka vachiramba zvekare. Zvinhu zvisina kunaka, zvinhu zvetisingakurudziri pakurarama.
Ya makadi muri yeZimbabwe, indinoitwa Tapiwa Muza, ndiri pana pa South Africa patembisa. Inini nyaya yangu ndoda ngobvunza, ndakanangana nevanhu vari muZimbabwe vamwe vanosapota ZANU PF, ini ndiri kunondosapota CC. Ndangobvunza kuti vanhu vari kusapota ZANU PF hamusi kuonawo here kutambura kuri kuita vanhu? Sei muchifarira kufadzwa kweone day emuchitambudzwa makore akawanda?
Murisei paStudio 7 apo. Ndimuriseriwo vana veZimbabwe, tinoti ngatibatanei tiende kunorejista kuvhota, tisarambe tichichema-chema nezvimwe zvinhu zvatinenge tisingagone kuzadzisa isu sevechidiki. Tisu vechidiki tiri kutambura, tisu tiri kunzwa kurwadza kwemarwadzo emunyika. Ngatiende tinorejista kuvhota, tisapushidzira vakuru kana vachembere. Ngatingoenda isu tinorejista kuvhota. Ndatenda hangu.
Taura pamusoro pava Nelson Chamisa kuti dai zvaibvira vamboya kuno kuhurungwe kwakazangarare kumaruzevha kuno kuvoenda kwakazangarare kusvika kwachundu karuru birimawe votenderera kwese ikoko nokuti kune vatsigiri vezanube varikutofamba vachiudza vanhu vachiudza kuti vane usoni chamisa vane bato rinonzi MDC Alliance ivo vakachinja bato vakushandisa zita rekuti Triple C saka vatsigiri vezanube varikuda kuconfusa vanhu kuno varikuda kuchinja vanhu vakuda shanduko saka ngavambouya kumarural areas ekwachundu kuno kana kuti kwakazangarara vambodzidzisa nokuudza vanhu pamire bato reshanduko rebato revanhu please tisitire audio yangu vakuru veTriple C kuti kuno kwaipa vatsigiri vezanupf vari kufamba vachiudza vanhu zvisirizvo pamusoro pebato vachiti vanelson chamisa vachiri kumdc alliance zvisirizvo saka ngavauye vanhu vazive chokwadi nokuti 2023 vamwe vangazvoendi vakanovhotera paMDC Alliance vachiti ndobato ravanelson chamisa
makadii vashamari vestudio 7 ndinondonzi Owen Kachana ndiri kuno South Africa mupumalanga nhau yematicha iyi mapei avo neprizes yeschool fees inondirwadza madanirwa airi kuitiwa emayusa iyi inondirwadza nekuti maticha haana mayusa ari kuwana saka maticha oita sei kuti awane mari iyoyo maticha oita sei kuti abhadhire vane maschool fees kopamba pavo vanodya chiiko kovo vake ivo votenga vomota nguva irini sei aiwa zvinondirwadza zvinhu izvozvo iyesu vachowo vana vedu tinovabhadhira maschool fees acho nemahusa atinowanepi munyika musina mahusa ngatiregei kurarama tichingoposha mari dzekumwe dzavo dzacho dziri kushanda vari kudzigadzirana kana vasingadi kudzishandisa ivo chikoro chobhadharwa nehusa ndechehurumende kundotora pasipoti tinongobhadhara nemahusa haasi hurumende but kambani inogadzira mapasipoti ihurumende inogadzira zvinhu izvozvo vari kuda mari dzekunze saka mabhondi vakamagadzirira ani nherera yemabhondi ndivanana tidi zvinhu izvozvo haibvi hurumende yatikuvadza ndatenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mwedzi wenyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarira zvakaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vange vakapakata zvombo vakapfuura vatenderi vekereke yeRoman Catholic muNigeria vakauraya vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika makumi mashanu mudunhu reOndo kuChamhembe kwakadziva kumawirira kwenyika iyi. Pavanhu vafa pane vana vakawanda vainge vari mukereke yeSt Francis Catholic Church iyi. Mauto emuNigeria haasati azivisa kuti chikwata chipi chakaita izvi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nengo yedare reHouse of Assembly vaChris Murphy vebato remaDemocrats vari mukomiti iri kuongorora nyaya yokuvandudzwa mitemo yekutenga nekutengesa pfuti muAmerica. Vanoti pane zvawiriranwa nebato rinopikisa remaRepublicans zvokutora matanho ekuti zvisave nyore kutenga pfuti. VaMurphy vati pachatorwawo matanho ekuti paiswe mari parutivi yokubatsira vanorwara nepfungwa senzira yokugadzirisa uwandu hwevanhu hunopfuura vamwe sezviri kuramba zvichiitika. VaMurphy vanotiwo vari kuda kuti anenge achida kutenga pfuti aongororwe. Hurukuro idzi dziri kuuya mushure mekunge vana vechikoro gumi nevapfumbamwe nevarayiridzi vavo vaviri vakapfurwa vakafa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakakurudzirawo kuti patarisiswe nyaya dzekutengeswa kwepfuti. Sezvo ngu yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe ine chibage chakakwana nemuraudzo. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinonyorera tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemamwe mapazi ehurumende richiti mari yekunyora bvunzo isaiswe pachikero chedhora rekuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.